How come you want another woman who belongs to another man? That a no girlish language. You know you hear me? Watch out.
Musati mise kusasa marish. Sungure nyura ngara nyanya guref. Amu wanere jiri kurese. Muno funga jiri paduse kunge masasa ne manires. Rasta mani maka kika over bar. Demu kazuwe munu maka pinda mugaba. Password ya chondo vaya bat. Pacha choma choma kunge munu afa. Miregu explain na chubaba. Offside isinga de kanava. Mazuwa na kajo manga mochichaga. Jinozi kunyara kuno kunda kufa. Banu bako kufunza iwa kwani aufa. Na imbo kubeliva jino na kukudauta. Maizhiti muri shumba. Muno jganya magaze nda isa ziva kutishumba. Inombo jika uskwa. Next time muka wona masini yevari zi don't touch. Don't touch. Na mwajiri pache ena jino itasa jisina muri zi don't touch. Don't touch.
Wangu uka una masini varizi don't touch.
Don't touch.
Nyangwe zviri pachena zvinoita sezvisina muridzi don't touch.
Don't touch.
Because you know mama certified Ben 10. Anti mem shtoda
mapiwa attention.
Next time amu zvita zvekuzembera vanhu vevanhu katai connection. Pari zvino mukati sorry hazvinzwike. Mabika mbodza mapika zvisingadyike. Muri chimumumere amunzwere. Muri bof mukapiwa mbama you can see clear.
Hapas kuda ku explain aparasta. Dai muri vamwe madzikama. Makada kutraya kuzvidefenda ndaona pamuka disaster.
Next time muka wona masini yevaridzi don't touch.
Don't touch.
Nyangwe zviri pachena zvinoita sezvisina muridzi don't touch.
Don't touch.
Wangu uka wona masini yevaridzi don't touch.
Don't touch.
Nyangwe zviri pachena zvinoita sezvisina muridzi don't touch.
Don't touch.